Gurukota rinoona nezvekurima muBotswana vaFidelis Mulau vakaudza Studio 7 kuti nyika yavo yainge yamanikidzwa kutora danho iri sezvo akaona kuti kukweretesa Zimbabwe kusungirira mari pagumbo rengwe.
Tichidziisirei kuZimbabwe? Takataura kuti mombe idzi dzichanourayirwa kuguta reMauni muno muBotswana, nyama yacho yotengeswa, kwete kuisa mombe dzedu kuZimbabwe. Hazvinei nekuti Zimbabwe iri pedyo, tatora danho rekutengesera Zimbabwe nekuti inotikwereta mari yemombe dzayakatengeserwa makore apfuura.
Vamulau vati zviri nani kuti vatengesere nyama yavo kuDRC kunyangazvo kuri chinhambwe zvichienzaniswa neZimbabwe.
Takaona zvakakodzera kuti tinotengesa nyama kana mombe dzinorarama nyika yeDRC nekuti Zimbabwe haisi kukwanisa kubhadhara chikwereti.
Senzira yakusvaga misika yekunze mombe menyu mushure mekunyuka kwechirwere chemahwanda munzvimbo dzeokavhango nengamiland munyika iyi muna 2011, Botswana yakatengesa mombe menyu dzinosvika zviuru makumi maviri nezvitanhatu kukambani yaive pasi pehurumende Cold Storage Commission kana kuti CSC, iyo iri kutatarika kwemakore akawanda achitadza kana kutobhadhara vashandi mari dzemujandigere. Chikwereti ichi chainge chiri chemamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $5 million, asi Zimbabwe yakasarira kumashure nemadhora zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti $90,000. Studio 7 naukwanisa kunzwa divi reZimbabwe panyaya iyi sezvo gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka nemunyori mukuru mubazi ravo Dr. John Basera vange vasiri kudaira nharembozha dzavo. Vanoongorora nyaya dzezvoupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 vari parunhare muHarare kuti danho ratorwa neBotswana rinogona kukonzeresa kushomeka kwezvinhu munyika.
Zvinhu zvinenge zvaakudhurira nyika kuti ikwanise kutenga. Kana vari padhuze vachiramba kutengeserana, saka pane pachitoda kugarwa pasi vanhu voonesana kuti zvingaitwa sei kuti tiumbe hukama ihwohwo zvenyika iri padhuze. Nekuti kana mava kutenga zvinhu zvamunoda kushandisa kubva kunyika dziri kure, zvoreva kuti pane dzimari dzinobuda kuti zvinhu izvo zvisvike kunyika kwenyu, zvinova zvinozodhura.
Vati uori wadai kupfunya chisero mapanzi mazhinji hurumende ndihwo hwoita kuti hurumende itadze kubhadhara zvikwereti.
Tinowanzokonzera kuti nyika itadze kubhadhara zvikwereti upfumi hunenge husingafambi zvakanaka uye kusafambiswa zvakanaka kwemari dzenyika. Nyaya dzeuori dziripo futi ipapo.
Zimbabwe ine chimwe chikwereti zvakare cheBotswana chinoda kusvika mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica chemishonga yekudzivirira kuparara kwechirwere chemahwanda kana kuti anthrax. Kunyange hazvo zvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe zvakauraya mombe dzinosvika zviuru mashanu kana kuti 500,000 makore mashanu apfuura, ndufu kubva kuzvirwere zvakadai dziri kuramba dzichiderera nekuda kwezvirongwa zvehurumende mune zvezvipfuyo. Mubhuku rebudiriro rebazi iri, Dr. Basera vakati uwandu hwemombe munyika hwakakura kusvika pamamiriyoni mashanu ane zviuru makumi mashanu kana kuti 5.5 million kubva pamamiriyoni mashanu ane zviuru makumi matatu kana kuti 5.3 million. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.